manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chivabvu 27 2017 makateerera ku studio 7 nepenyurenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chingaose mananga hapana rizamodzi. Isu hatina masangano akazvimiririra ane chekuita neNDC. Masangano ese ari muno muZimbabwe ane chekuita nenyaya yehondo yedumbu.
MDCT yoramba mashoko ekuti masangano akazvimirira oga anoongorora sarudzo anoitsigira mumisangano yainenge ichiita nezek nemamwe mapato.
Ai, isu tinofara zek iri kugonera tinototi dai aramba ichiwedzera kugona kwai kana kana chambuipa kuzek bhikozi inoverenga mavhoti anenge avhotiwa navanhu haitibetseri kuti tihwine tinohwiniswa nezvatoitira vanhu.
ZANU-PF inoti iri kufara nemabatirwo ebasa ari kuitwa nezek kunyange hazvo mamwe mapato anopikisa munyadzo zvematongerwo enyika ari kugunun'una. Ko, nyaya yecommand agriculture iri kushanda here? Tichanzwa kubva kuMDC neZANU-PF. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mapato maviri ane nhengo dzedare reparamende anoti MDCT neZANU-PF ave kuita mimwe misangano nezek ari oga kuedza kuunza kuyanana sarudzo dzisati dzaitwa muna 2018. Asi kunyange hazvo vari kuti zvinhu zviri kufamba pane kukandirana makobvu nematete pakati pemapato aya. Kunyange hazvo ZANU-PF ichiti iri kufara nezviri kuitwa nezek inotiwo nyaya yemasangano anoti akazvimirira asi achipinda misangano kana achitsigira MDCT haisi kuifadza uye inodawo kuti masangano anotsigira ZANU-PF apinde misangano ine chekuita nezvesarudzo. Gweta vari nhengo yeCentral Committee yeZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana vanotinaurirano nezek dzakakosha pari zvino.
Takawirirana kuti tinofanira kugara tichitaurirana nezek zvinhu zvairi kuita zvichionekwa nomunhu wese kuti zviri kufamba sei. Takapedza 3 days tichikwenenzura kuona kuti ndezvipi zvinoita kuti sarudzo dzedu dzisaita kuzopikisana kana toenderera mberi. Asi mungongoziva savanhu vane mbiri yokudyiwa vanongotya kuti tingangodyiwa neZANU-PF because ZANU-PF ine ideology. Takavataurira ipapo pameeting kuti please hamuhwini maelections nokutukirira zeke. Munoina maelections nokuinda kuvanhu. We can spend your energies and should die zeki adai zeki haivoti zeki inoverenga mavhoti avhotiwa navanhu. Endai kuvanhu munotengesa ideology yenyu munotengesa zvamakamirira mugonere vanhu vaite shuviro yekuti dai tatongwawo nemi nekuti iko zvino vari kuona ZANU-PF ichivagonera havana rizini kuramba kuivhotera.
Asi imi sebato reZANU-PF muri kufara here nebasa riri kubatwa nezeki kana kuti pane zvamuri kugunun'unawo nezvisarudzei?
Ai, isu tinofara zeki iri kutigonera tinototi dai aramba ichiwedzera kugona kwai kana kana chambuipa kuzeki bhikozi inoverenga mavhoti anenge avhotiwa navanhu haitibetseri kuti tihwine tinohwiniswa nezvatoitira vanhu nenhoroondo yedu nemagonero edu ndianotwinisa kwete kuti zeki inotwinisa inozongoverenga mavhoti asi toona basa rai vari kuita zvakanaka havana vai vanofevha isu pane havatifevhiwo patakonawo nitudza kuti musadero patagonawo tinambai muchidero.
Asi kavanopikisa vari kutiwo vari
ndaitova nechigunun'uno chokungoti kana vosarudza civic society inouya kumaworkshop edu vandasiwa nokusarudza civic society inofarira MDC vasingaoniwo civic society inotifarira samao veteran havadi kuvadaidza kumasangano anenge vachitrena vamwe.
Gweta vari nhengo yeCentral Committee yeZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana vari parunare muHarare. Asi sezvo chitema tisina divi ratinorerekera tabatawo munyori munyaya dzesarudzo muMDCT vamurisi zvizvai tikavabvunzavo mashandira vari kuita nezek.
Semutangano weMDC tine pundutso yatiri kuwana nezvigozvero zvatanga tichichema nazvo panyaya yesarudzo yemunyika yedu yechipikirwa. Pane zvakawanda zviri kuuya, tinorumba kuti vazhinji makaverenga nenyaya dzekuti kwakuya voters roll new one, kwete iya yanga iripo yavamupebe yanga ine vanhu vane 200 years old yaishandiswa mavoter slips kuti munhu anongovhota paanodiya wotengerwa hwahwa unovhota apa achikwanisa anovhota nzvimbo dzakasiyana-siyana. Zvakare tinofara nenyaya yekuti Zanu PF yakazozviona kuti zvakakosha kuti ive ibatane pamwe chete nesu kuti tigadzire nyaya yedu yekuti nyika yedu inofamba sei.
Ivo veZanu PF vari kutiwo pane imwe misangano yamuri kuitai masangano akazvimirira oga anenge ari kuya achitsigirana nemi zvekuti ivo vanoti vaisa chikumbiro kuzeki kuti kana poitwa misangano kuuyewo masangano anotsigira Zanu PF munoti kudii nemashokwani?
Chengawo semananga hapana risina mhodzi. Isu hatina masangano akazvimiririra ane chekuita neMDC. Masangano ese ari muno muZimbabwe ane chekuita nenyaya yehondo yedumbu kuti vana veZimbabwe vakagara jikerere zvakanaka here, vana veZimbabwe vari kuwana mabasa here, vana veZimbabwe vari mavhenda ipapo paari ipapo ari kushanda zvakanaka here, and so on and so forth. So hatina maorganizations anonzi ndeMDC, but maorganizations arimo anogona kuidentifya nekozi yeMDC yekutoda kuti pave nerusununguko, pave nemaguta, munhu wese adye uchipa anenge ari ipapo.
Munyori munyaya dzesarudzo muMDCT vamurisi zvizvai vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi, nhasi tiri kutarisa nyaya yeCommand Agriculture iyo iri kutungamirwa nemumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. VaMnangagwa vanoti chirongwa ichi chabudirira zvikuru uye chakwanisa kuwanisa vanhu vanodarika mamiriyoni maviri mabasa. Asi vanopikisa vanoti chirongwa ichi chakundikana zvachose. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri weMDCT vaObert Gutu uye vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakarerekera havo kuZanu PF vagadzira chirumhanzu. Totanga nekunzwa kubva kuna vachirumhanzu.
Ndozvotaridza kuti Zimbabwe is now in charge of zvicherwa zvavo zvese zvamunoona, nyoka, miti, makomo, everything zvine zvava zvamaZimbabwe. Ndochiva kune nyaya yamataura yeCommand Agriculture. Shuwandiudzei kana mari yakaita se 300 million ichikwanisa kupararira mumomo yavanhu veZimbabwe, tingati zvona zvisiri kufambeiri. Iye zvino nenyaya yeCommand Agriculture iyi, mari iyi haina kubva kune dzimwe nyika asi iri kubva muzvizvarwa zvamaZimbabwe. Avo vakuona kuti hurumende inofarira kuti vanhu vatema vabudire, ndo vari kuuya nefiweri, vari kuuya namachemicals, mafertilizers nezvimwe zvakadero.
Vagutu chimbopinda itidzwe, muri kuona kushanda here kuri kuita chirongwa cheCommand Agriculture ichi?
Isu tiri muno muZimbabwe tinofamba tichienda kumaruwa uko, tiri vanhu vekumaruzevha, ndo kwatakakurira tikazvarirwa, hakuna chiriko, kungotaura. Vhiki dzapera mbiri idzo ndakanga ndiri kune imwe nzvimbo kwana Mhondoro, Mashonar and West Province. Zvandakaona nemamapraza atakafamba akapiwawo vanhu iyo yeland reforming, ukaona zviripo nezvavanotarisira kuti vachakohwa, hapana zviripo. Vazhinji vacho kungokwanisawo kuti vangangoita kunge zvataita zviya tiri kumareserva, kungokwanisawo kurima nokukohwa zvako zvokudya nemhuri yako. Zvokuti hanzi Command tichazoendesa 2-3 million tons chii kuZMB, hakuna, kungotaura. Ndo saka ndiri kuti zviri paground nezvinotaurwa nevakuru veZanu hazvipindirani. There is a mismatch pane zviri paground zviri kuitika pasi nezvavanorwereketa nezvavanotaura. Zviri kutaura Comrade Gadzira hazvindishamisi. Kwachirumanzi ukokoko nokunaya kwakaita mvura kudai, ukaenda kwezvozvi kune rizhara inotyisa zvokuti vanhu vanotoda kubatsirwa kupuwa food aid iyo mvura yakanaya, nekuti vazhinji havana kunge vachikwanisa kuwana mafertilizer, compound D ammonium nitrate top yakashaikwa yangopuwa vamashefu.
Alright, tikati mbodzoke kwamuri vachirumadzu tichibvudza kuti mazuva apera yatakazonzwa mumutedzere wemutungamiri wenyika vamunangagwa vachiti kwakawaniswa vanhu mabasa vangasvika iwo mamiriyoni maviri nekuraudzira nechirongwa icheo chichekomanda agriculture ichokwadi here ichi
kundizvozvo saka munhu wese angari mumunda achirima dambudziko rina vanhu vazhinji ndirokuti kana tishinzi employment ivo vanhu vari kufungidzira kuti madzima edu anenge ari kudzimba iko vana vedu vanenge vapfuura above 18 years kana kaenda kumunda kunonzi is not employment. Saka zvinotivhiringidzei kuti vanhu vazvinzwisise. Ndosaka tichiti yedid bin kuti vanhu vanobuda mupfungwa dzavarungu vachizviisa kupfungwa dzavanhu vatima vachaona kuti munhu wese anga achishanda.
Vagut pane mabasa akadai here
Vice President vavamunanga
blessing rekandipindura munhu wavabvunza comrade Gadzira Vice President Emmerson Mnangagwa munhu mukuru igweta
pavakataura
iwo kuti hanzi ta creator 2.2 million jobs inda akafunga kuti pamwe kuda vari kuita nyambo vari kutamba nokuti zvokwadi munhu mukuru akaita savamunangagwa kuti varekete vataure zvakadaro haa andiona sokuti inyambo wakuda vaide vaitamba zvavo iyo vanoziva vanozviziva pamoyo pavo in his heart of hearts kuti hakuna zvakadaro 2.2 million jobs hakuna.
Avo vanga vari mutauriri wemudct vaobert gutu uye manzwawo kubva kune vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakarerekera kuzanup f uye vari murimi vagadzira chirumanzu vaviri ava vanga vari parunare muHarare. Chirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nhasi tiri kuita hurukuro navanathan Ngomo mukuru weCivil Protection Department muhurumende. Tatanga nekuvabvunza nezvekubatsira kwavari kuita vanhu vari kumaruwa vakawirwa nedambudziko remafashamu emvura vakaparadzirwa dzimba nezvipfuyo zvavo.
Tinoziva kuti infrastructure ndiyo yakanyanya kukuvara saka mukufamba kwenguva tichiri kutarisira rubatsiro rwokuti tigone kuva nezvivakwa zvedu zvidzokere pazanga zviri asi taakutarisira kuti zvinge zviri nani kupfuura zvazvanga zviri nokuti taakuziva kuti kukauya mafashamu akadaro paakudiwa zvivakwa zvakasimba sei.
Zvinoreva here kuti zvimwe zvinenge zvaakubviswa pazvanga zviri tichitarisa zvikoro izvi?
Tikatarisa sekucholocho chokwadi tichitaura nemi pari zvinezvi tiri kutotarisira kutoti tibvise vanhu vamwe pavanga vari nekuti hatichadi kuramba tichingotaura nenyaya yezvemafashamu nevanhu vari kuwirwa nemafashamu. Tonga taa kutotarisira kuti vanhu vamwe vabviswe pevari vachienda pamwe patinofunga kuti panonga pari nani. Apa ndo patinotarisira kuti hatitiri cholocho chete changa tichizoitira mamwe matunhu akawirwa nedambudziko rakafanana neriri kucholocho asi zvinogona hazvo kutora nguva.
Asi zviri kutambirwa sei nevanhu izvi?
Vanhu vanozvitambira nekuti dambudziko ravakasangana naro mukomazulu iguru kupfuura ravangazoda kuzotarisana naro zvikana zvadzokorora. Saka vanhu vese hapana ari kuramba. Handina kumbonzwa kana runyero kupi rwemunhu anotaura kuti ini handidi kubva pandiri. Munhu wese akangotarisira kuenda kwaari ende pari zvino karikiriki kuti dai tagona kuti pedza zvese zvatoda kuita mvura isati yatanga kunaya.
Tichitarisa kunzvimbo dziri kumaruwa kana kuti kumareserva uku ndekupi kwamuri kunyanyoshanda zvakasimba iko zvinezvi kugadzirisa iro dambudziko iri?
Hurumende inowanikwa pese pese. Hurumende haikwanisi kungotarisa dunhu rimwe chete asi tinonyanyotarisawo kwakanyanyowirwawo nedambudziko guru kunova kucholocho. Asi mukatarisa kunana Umgoza, kunana Ankai, kunana Lopani, anabulilima, Mangwe, Gwanda, Umuzingwani, Insiza, Mberengwa, Gokwe North, Gokwe South, Chirezi, Mwenezi, Chivi, Mashingo, South District, Twenda, Kumanikaland, Mutare, Bohera, Kariba, Urungwe, Guruwe neMaundawe. Ndo dzimwe dzenzvimbo ine matambudziko akafanana neiwawo. Hatinotarisira izvozvi tiri kumbopa zvedu zvimwe zvinonga zvichiuya asi tiri kufunga kuti taita gona kuti vanhu tivabvise unoita kuti varambe vachivirwa nedambudziko remafashamo iroro.
Mukupeta nyaya yedu vangomo, tichitarisawo kuti kana paine vamwe vana veZimbabwe vangava vari kunze kwenyika kana kuti munyika vanoda kubatsira, vanoita sei?
Ndo zvatakatotarisira izvozvo mukoma Zulu. Ndinofunga masvondo matatu apfuura tine vana vekubulilima vanosenza kune dzimwe nyika kunana Botswana, ndokupedyo nebulilima kawo. Vakatotipawo zvimwe zvavakatipa kuti tibetsere kunana bulilima, vakabatsirikana zvikuru. Saka kana paine vamwe vanoda kutibatsira vanotibata isu vebazi rezvekubatsirawo vanonga vawirwa nematambudziko akadai. Asi vanogona kuuya kubazi rezvematunhu zvivakwa nedzimba. Tinowanikwa pamakombe building, kana kuti vari zvakaita kwamuruko mhiri kwemakungwa mukoma Zulu, vanoenda vanotimiririra kuma embassies edu enyika yedu yeZimbabwe.
Avo vanga vari vaNathan Komo, mukuru weCivil Protection Department, vanga vari parunare muHarare.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro namuzvare Busi Mhlanga, chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica pari zvino. Tombonzwa nhoroondo yamuzvare Mhlanga kuti vakabva sei kuchindunduma kwavakange vari kuchikoro vachienda ivo kunoita zvidzidzo zvepamusoro kuSouth Africa. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu.
Maita henyu ndinofara kuva pano.
Tipeiwo nhoroondo yeupenyu hwenyu.
Ini ndakadzidza kunonzi kuChindunduma High School. Pokutanga regai nditangire kuprimary school, kana kucrash kana muchindibvumira. Ndakadzidza kuMount Darwin, ndiko kwandakakurira. Ndakaita zvidzidzo zvangu zveprimary school kuMount Darwin Primary. Ndakadzidza ikoko, ndakasumudzira zvidzidzo zvangu zvesecondary, ndakaenda kunonzi kuChindunduma High School. Ndichibva kuChindunduma High School, ndakaenda kunoenderera mberi nefundo yangu kuSouth Africa. Inini ndakakurira kuMount Darwin.
Mm-hmm.
Mount Darwin town iri kuMashonaland and Central. Vanoi classifya sekuti growth point panguva iyoyo. Yanga iri nzvimbo kunoitwa mining ne farming. Ya risi dhorobha rekuti rine mukurumbira chaizvo. Saka ndichi ndiko kwandakakurira. It was a very small town. Vasikana vazhinji vemunzvimbo iyi vaienda kuma child marriages. Vairodzwa vachiri vadiki. Vamwe vacho they would voluntarily do so, vasina kumanikidzwa kana navabereki, asi kungosarudzawo kuti ndakuda kurorwa nekuti zvaita kunge zvinodadisa. Inini pamanguzuva ndaikura mudhorobha iro. Saka kuti mukana wechikoro wauya kana chikoro, zvinhu zvanga zvisinganyanyi kukurudzirwa chaizvo. Taitongoziva kuti takapedza grade 7 mumwe wedu akunororwa, kana kuti mumwe wedu akunotengesa, akunoenda kuMozambique vachinotengesa kana vakuita zvefarming. Asi inini ndakashingirira, ndakada zviri mberi, ndakada upenyu hwakasiyana newandanga ndiri kuona shamwari dzangu, hama dzangu, zvandaiona zvavanga vakupinda mazviri. Ini ndakatisarudza kuti ndinoda upenyu hwakanaka, upenyu hwekuti kana ndakutarisawo kumashure ndoonawo kuti pane zvandakaitawo, pane zvandasirowo vamwe zvakanaka.
Ungati wechii chakanyanya kukushingisa tambonzwa uchitaura kuti mai panguva iyoyo vanga vasiri kwamaigara? Mai vanga vari kupi pamakasara na baba?
Mai vakaenda vakanogara kuBelgium, vachizopfurira kuti vanogara kuThe United Kingdom. Mai vakaendeswa kunzvimbo iyi nekuti economic hardships. Vakasarudza kuti vakatigarisa pasi, vakaona zvakakodzera kuti vafurire mberi, vanotsvaka basa kuti tiwane imba yokugara, kuti tiwane mari yekuti tienderere kuzvikoro kwataishuvira nekwataida. vakatudza kuti kuti vange vari pamwe chete na baba nesu zvainge zvakaoma kuti zviitike. Saka ivo vakaona kuti regai vaende kunze vanoshanda.
Chii chakazokupa drive kana kundiso yekuti kuti aiwa inini ndikapedza panapa ndauda kutoenda ku South Africa iye zvine zvamuno mu America?
Inini ndine mukoma mumwe chete ndiye musikana wokutanga anonzi Yvonne, kozouya ini, kozouya hanzvadzi yangu neumwe munin'ina wangu. Mukoma wangu ndiye akatanga kuenda ku University of Pretoria. Iyewo ndiye akandikurudzira kuti zvinoita. Ainge asinawo kupasa ma A levels ake zvine mukurumbira. Asi nekuda kwekuti ndakaona achishingirira kuno apply. Tose tichibva mu environment iyo yakafanana, tichigara pakafanana, tichidya from the same pot, ndakaona ane tariro nezviroto zvekuva munhu ane chiremerera musociety make. Ndiye akatanga kuapply akaenda. Saka ini ndaingotarisira ndichingoti ndoda kuitawo zvaita mukoma wangu. Ndoda kuitawo zvaita mukoma wangu kusvikirawo ndazvipa simba rekuti ndidzidzewo ndichiteerawo maakafamba imomo. Ndakati kana akafamba nenzira yandakafamba nayo, inini chinonditadzisawo chii? Ndobva ndafambawo nenzira imwe chete iyoyo ndava pano.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Busi Muhlanga kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Maita basa nemukana uno.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanga Nyahuye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda Marvelous iko zvino tochienda kuna Jonga akandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umo tinotarisa kuti tinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro na sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvehuori yeAfrican Parliamentarians Network Against Corruption muZimbabwe vaJames Maridadi kuti tikurukure pamusoro penyaya dzehuori hunonzi huri kuitwa muhurumende asi husiri kutorerwa matano. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vaMaridadi.
Ndinotenda.
VaMaridadi, mukatiudza kuti basa rinoitwa nekomiti yenyu nderei?
Komiti iri munyika dzakawanda pasi rese. Komiti yakaonekwa zvakakodzera nevemabazi emaparamende vamiriri vevanhu kuti vange vachiumba komiti yakadai, nekuti zvakaonekwa kuti pasi rino rese nyaya dzainoshungurudza vanhu inyaya dzehuori dzinoitwa kunyanya nevanhu vari muhurumende. Zvinova zvinoita kuti vanhu vanomiririrwa nevanhu vanomirira vanhu muparamende vatadzi kunge vachiita basa ravo zvakanaka, nokuti mari yese iri kuperera muhomwe dzevanhu vashoma, haisi kuzosvika kuvanhu kuti ivando dzeupenyu hwevanhu. Saka pakazoonekwa kuti ngapatangwe sangano rinonzi APNAC, African Parliamentary Network Against Corruption, rinenge richiona kuti nyaya dzehuori dzakamira sei, richibudisa nyaya dzehuori pachena, richiedza zvakare kuti richishande nehurumende nemapazi ehurumende nemapazi akazvimirira ega anorwisa nyaya dzehuori munyika. Saka ndikati ndodonzwo kana kuti chinangwa chesangano redu.
Saka kuti imi muzopinda musangano iri muri muZimbabwe zvakafamba sei, rakaumbwa sei muZimbabwe?
Pane sangano ratinoti riri pamusoro pacho rinonzi GOPAC, Global Parliamentary Network Against Corruption. Saka sangano iroro zvarinoita rinoti maparamende enyika nenyika ngavange vane ravo bazi rinonzi APNAC. Saka ndobva maparlamentarians vaona zvakakodzera kuti ini ndiite sachigaro wacho chairman, secretary general, munyori mukuru webazi iroro ndiHonorable Kindness Baladza veZANU PF, vachitedzerwawo namai Priscilla Misaherambwe Mushonga vanomirira imwe MDC. Saka ndingati executive yedu ine vanhu 11.
Mashandiro esangano iri kana kuti ekomiti yenyu muZimbabwe muri kuona muchishanda sei?
Ndingati inini chinoita kuti chishande zvakanaka zvinoendera nekuti sachigaro wacho anoshanda sei. Sachigaro wacho ukaita kuti zvinhu zvishandike zvinoendeka, inini ndiri munhu anozivikanwa ndiri nyaya dzekuda kurwisa huori. Ndinoona kuti huori ndowakuwadza nyika. Saka ndikati kubvira pandakaitwa sachigaro pane mwedzi mumwe chete nechidimbo apfuura, ndiri kuti kune vandinoshanda navo vakomana, ngatiregei kumira, ngatimhanyei nenyaya dzehuori tidziburise pachena. Kunyanya-nyanya vanhu vanonzi maduty bearers vari mumaofisi anofanira kuti ange achipa zvakakodzera kuvanhu. Vachitadza kuita izvozvo nekuda kwehuori, tinoda kuti tizviburitse zvizikanwe pachena. Saka ndikati ndozvandiri kumhanya nazvo pari zvino. Saka panenge pane batamupfupi batamurefu panyaya iyoyi kusvikirana parlamendi ino yapera muna 2018.
Asi muri kuona muchitsigirwa here nevari muzvinhano zvinofanira kunge zvichiendesa vari kuita huori ava kumajeri?
Nyaya iri kunyangonesa ndeyekudai suwo. Vanofanira kunge vachitsigira kuti vari kuita huori vaende kumajeri ndo vamwe vacho vane huori hwacho. Ndo vamwe vacho vatiri kuti ava ndo vanofanira kuti vari pamberi vachienda vamwe vachitevera kumashure. Saka toona kuti rutsigiro runokwanisa kuti netsei. Asi kana tichida kutaura rutsigiro, hatitaura rutsigiro rwemunhu. Munhu akazvimirira semunhu, sedungamunhu. Tiri kutaura ofisi yemunhu. Kana tichitaura yeZimbabwe Anti-Corruption Commission, hasi kutaura makomishinazi kuti komishina nhingi. Takutaura Zimbabwe Anti-Corruption Commission sebazi racho rese kuti mutemo unoti chii nenyaya yekurwisa corruption yeZimbabwe Anti-Corruption Commission. Tobva taonawo kuti matare edzimhosva, bumbiro remutemo rinoti chii maringe nematare edzimhosva nekurwisana kwavanofanira kuita nenyaya dzehuori.
Aiwa, tinotenda zvikuru vamaridhadhi nekuwana nguva yekutaura nesu.
Ndatenda hangu baba, ndatenda zvikuru.
Manga makateerera kuna sachigaro wekomiti yeAfrican Parliamentarians Network Against Corruption muZimbabwe vaJames Maridhadhi, vanove mumiriri wemabvuku tafara mudare reparamende vari vebato reMDCT. Muchirongwa chedu upenyu hwedu chamunopiwa neni Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndokusiyai maoko aBlessing Zulu.
Aiwa, tinotenda Jonga. Asi tisati tapedza chirongwa chedu, regai timbokupai kambo sendekera kubva kuna Ja Praise na Mafike Zulu. Ko kambo sendekera kubva kuna Ja Praise featuring Mafike Zulu, tabatasuka kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Aiwa, hamawadiwa, sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yedu nhau zvakare. MDCT yoramba kuti masangano akazvimirira oga anoongorora sarudzo anoitsigira mumisangano inenge ichiitwa neZimbabwe Electoral Commission nemamwe mapato ezvematongerwo enyika. ZANU-PF inoti iri kufara nemabatirwo ebasa ari kuitwa neZEC, kunyange hazvo vamwe vanopikisa vari kugunun'una zvakanyanya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu dzeshona pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti Murare zvakanaka vatereri, toksi ya mina Chris Gande munau de Sindebele.
So kuisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 27 kwenkwezi 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe udlakela oluqhamuke ngeviki edluleyo lungaba lubangelwe ikukhethana kwemihlobo i-tribalism.
Bayibamba nje ngazani ayayicaci ngathi ngama factions kuphela khona, kodwa nje okubangela ukuthi kube lama factions yimihlobo yena lemiphathi leyi.
Lamhla sikhangela udaba lokuhlukuluzwa lokubulawa kwabesifazane eSouth Africa.
Unombisa lo besijongele into ezinithi kuso. Besingajongelanga ukuthi namhlanje kuzawubani.
Okwezemaphandleni lamhlanje sivakatshela eBinga lapho okulodubo lokusilela kwamanzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kambe udlakela luqhamuke ngeviki edluleyo emahofisini ezanu PF kobulawayo lungaba lubangelwe ukukhethana kwemihlobo i-tribalism na. Kulezi phathamandla zebandlaleli ezichayane zalimazana ngeviki edluleyo emahofisini aleli bandla kwabotshwa ezinye. Namhla leli bandla lwelikhangelele ukwenza njalo omunye umhlangano emahofisini la. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla lezana uPFS Gabeni Sebulawayo District umnumzana Magura Jarumbira ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kathesi kule 27 options ku Youth League yona iconstitution yethu ivumela only 13 options, more than 13 options i automatically is dissolved yodwa. So akula Youth League ekhona uDennis Ndlovu ne top 6 yake bonke abavotelwanga. So bona bamele bayamelela abantu ababafakileyo kuma positions. So bona ngase besithi kule tribalism, akula tribalism ekhona abantu who are aggrieved abangafuniyo izinto eziyenzwa nabo Dennis bonke yibo aba aggrieved ngezinto zonezo, ngoba as far as we are concerned about this uDennis yena ngokwakhe ngasi ngafaka umuntu ongu acting chairperson, acting chairman kumele ahlale for not more than 90 days, 3 months. Yena kathesi it's now more than a year lokho engafuni ukuthi kubizwe ama elections. So akula into enjalo vele.
Ye, manje sikhuluma nje kuhamba njani kwakathesi liyafika yini emahofisini likhulumisana?
Right, sina okwakathesi uDennis yena ngokwakhe before bandithumele i-delegation ngoba kade becela ukuthi bahambe lami, ngoba mina ngithe angisazongikwanisa ukuthi ngoba into kade beyibonile egroundini mina abantu ngamobilize ukuthi umhlangano lapha ume and ama-vendors bonke siyabanceda ngingabiza imihlangano mina abantu ababuya e-Davidson, abantu ababuya e-Zanpf wakubuya abantu abaningi okuthi yena uDennis ngokwakhe abakwanisa ukubiza abantu abanjalo. Yikho besekade zecina sebesithi Jarumbira sicele ukuthi sikhambe lawe. Mina ngibatshele only ama-options yokuthi ngalifuna ukuhamba lani. Ngicela one uKasikwele kasebenzele abantu and uKasikwele kade efuna ukugive upresident ngezinye izinto. Ngatsho ngabatshela ukuthi asipaseni i-vote of no confidence njengamanye ama-province. That's point number one. Point number two, ngabatshela ukuthi i-Youth League ile 27 co-options and it's against the constitution. Kungafika ama-co-options ayi-14 kuphela automatically
Olo ke ngumnumzana Magura Charumbira umgcini sihlalo wesigaba sebulawayo district kubandla lezano PF ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje siphinde saxoxa lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Maxim Kandla webandla le National People's Party othi ukubandlululana ngomhlobo ubahile ebandleni lezano PF.
So yiko kuhlupha khona ke lapha inketho abachaba ikona civil tribal izinethile ihamba ngqi esitaradini lapha kodwa ke bayibamba nje ngazani ayayicaci ngathi ngama factions kuphela khona kodwa ke okubangela ukuthi kube lama factions yimihlobo yena lemithathu leyi ngapha kule male mandibeleni ngale kukhangelwa amazizuru lamakaranga abahlangani abantu lavo bahlanganiswa nje libala lele lesubject yelesikolo yokuthiwa kuleshona yena yi-subject yesikolo enza ukuthi umuntu ephume kwakhona ulama-subject angufuwa awapasileyo kumbe angu-ten awapasileyo kubaliswa leshona subject phakathi laphana kodwa ngemihlobo yabo sibili bona ngokwabo akuyasiwa laphana kuleyani iphathi lana kakubanjananga kukhangelelwana sibili kubi amakorekore hayi yibo bona bona labana bale-power ke labo baphezulu labo ukwedlula abayirosi kodwa-ke amandla sibili aphakathi kwamakaranga lamazezulu yikho kufiwa khona ke lapho kulenti khona amandebele vela kulabo abantu abale-power laphana njengoba nabona uSimon Khaya moye wayengu-chairmini bahle bamkhupha khona sabe bemkhuphela ukuba ngu-chairmini akusela chairmini kuzani yikho lapho obona khona ukuthi khona wo laphana kubangelwa yilokhu laphana kubangelwa lokhu ungalandela kuhle sibili indlela zabo indlela yakhona ini ngalolo hlobo kuleli lizwe ubona begwazana kuthaiwana phakathi emahofisini kuthawula langamatshe
OG40 labo Lacost bona behlukana njani kuyini okubabambanisayo amaxuku nalajene
laphana behlukene ungakhangela iLacost leyi hayi laba phela ngamakaranga lawo bolukhuzini labo umnangagwa laba somazizulu so usukhangela itsholotsho declaration liyana yayiqathanisa umnangagwa umnangagwa lojonathan umoyo kapakazi bebe lamazwi ahlithanayo ukuthi khona bayahlithana bebalokukhangelelana phana so ke laphana liyana yindlela yokuthi khona becente ujonathan usalwisa laphana ukuthi ecente ekhuphe laba abangathi banamandla nyana laba abangasoze bephazamise iLacost ngakho-ke iLacost lalo le group 40 le akungeke kuthayiswane ke laphana.
Alo ke ngumnumzana Maxim Kandla ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo engowebandla le-National People's Party ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Hey, Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 4930 6065, la ku 15460 kHz. Nilakho njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com, la ku Facebook ekhasini lethu ele VOA Indebele.
Ukwanda kokudlengulwa lokubulawa ngesihluku kwabesifazane kwele South Africa sekwethuse kakhulu abesifazane beZimbabwe abahlala kwele South Africa osekusenza besabe kuhamba emphakathini. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Unombisalo besijongele into ezinithi kuso besingajongelanga kuthi namhlanje kuzawubani
lo ngubabakazi kanombuyiselo nombewo oleminyaka engamashumi lanhlanu ongomunye wabesifazane abasanda kubulawa mahlayana kwele South Africa. Ukubulawa kwabesifazane laba sekulethe kwesaba kukhulu ikakhulu kuzinkulungwane zabesifazane beZimbabwe abahlala eSouth Africa. Ngempela viki edlulileyo kutholakala izidumbu zabesifazane abane eSoweto labo bedlongulwe babulawa. Lezi ngezimbalwa zezihlakalo zokubulawa kwabesifazane ezithaqise inwele zabanengi. Umgcinihlalo wenhlanganiso yezimi imbokodo unkosazana Victor Smatutu uthi iningi labesifazane beZimbabwe bathi sebesesaba lokuhamba emphakathini. Uthi besabela njalo labo abahlukunyezwa emtshadweni yabo.
Uhlupho olunjalo luningi kakhulu ngoba ungananzeli abantu
besifazana basuke eZimbabwe umuntu uzalapha akakutholanga lokulaywa nje esekhaya abantwana abancane basuke ezikolweni usebuye lapha eSouth Africa fike lapha mhlawumbe uyaqala lokuthandana nje la noma sehlangana lenkinga akula babakazi uzaqonda kuya thayi babakazi lapha sokunje ugcine ehlale bekezela kulo yenkinga agcine sivuleyo njengalokho esikubona kusenzeka.
Ngakwelinye icelo obona ukwethulwa emphakathini kwenhlelo zalihlanganisa unkosikazi Corence Mkhosi Ncube uthi labo ababhekane lokuhlukunyezwa izithandwa zabo loba omnyeni babo abathintane lenhlanganiso yakhe ukuze bathole usizo kungakonakali.
Njengenhlangano yezimo embokodo bangasi approacha ekusi approaching babo singabasiza ngokuba layela kuma counselors ku free baye bafundisa ukuthi mangabe usemathandweni usuhlangane nesimo esinje usiyendla kanjani.
Unkosazana Mathuthu uthi balohlelo lokukhulumisana nabesilisa beZimbabwe kwele South Africa ukuze kwenqatshelwe izehlakalo zokudlengulwa lokubulawa kwabesifazane. Kanti ke unkosikazi Nkosi Ncube uthi kuqhakathekile ukuthi abesifazane bazimele ukuze bangagcini sebeqinisela behlukunyezwa ngoba bencenga ukugcinwa. Melestro 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapho.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlelo amshweshwe
lamlela nampa bafube mbula
yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje ngise Binga North ku ward 11 lapho okulodubo lokusilela kwamanzi akula clinic injalo kunengi izakhamizi ezikhala ngakho. Ngilo councilor wakulindawo umnumzana Amaxon Mudimba. Ngiyakwamukela kuhlelo councilor.
Siyabonga ntungamile.
Akusichazisele ngendubo elibhekane lazo.
Lapha eDinga North lubuwa 11 silo dubo lwamanzi. Amanzi lezikolo ezindile ezinta ichilele ma primary akula manzi lapha ama teachers vele bahlala be transferile every term achintsha chintsha ngenxa yokusela amanzi. Abantu bakha amanzi emfuleni ndemi elokuzenini emansenya primary lakho futhi amanzi angkhona akathana emansenya isikolo isi 3 years old akula classroom block sebenzisa lokho kwe isikolo sotshani lesi. So ama teachers ayadubeka balala ezindlini zotshani. So i challenge esilayo ngama teacher ehlala echintshile every time labo abantwana bathwala kanzima ukuthi babambisise esifundeni zabo. Asila even i clinic siya travela to Kariangwe. Kariangwe is the best distance from our ward is 20 to 28 kilometers. We are elokuzeme Kariangwe hospital then Mchesu hospital almost same distance. So lapha vele sihlala silo dubo especially kuma maternity case last year saba lokuzeme le maternity problem umuntu wazithwala efuna ukulokhuza but then ngenxa ye distance wagcina umuntu esefile. So siyakhala kakhulu ukuthi nxa kulomuntu ongakwanisa ukusinceda basincede.
Umuntu owafayo ebeletha lo okhuluma ngaye singathi ngumuntu yedwa nje kumbe sokulezehlakalo ezinje eziningi?
Very almost every year vele sihlangana lobunzima bona lobo.
Iziphathamandla zikahulumende ziyake zifike yini khona ngapho lizama ukukhulumisana lazo?
Ya ziyake zifike but impendulo yangikhona ayikathi ukuthi singancedwa yini. Ekansilini silama i 3 year role plan sayibhala kathesi silezithina esazishaya ama block break akwana 2000 lama door frames siyachova but very plan yangkhona is 5 year plan mbijana mbijana kathesi imali kasisatolakala ukuthi abadala sithi bahlanganise badonate bahlanganise izimali sezihlupha lapha esikolweni futhi lakho kufunda izimali. So i-challenge yangkhona ndikuzaqina lokhu esakuthengayo uzaqina sekubolile lakho.
Indaba yamanzi yona ukhulume ngechilelema lemasenya akatshana okunganani amanzi kulezi kolo lesi?
Lokuzeni echilelema primary indawo yangkhona kayila manzi i-water table yangkhona ikatshana. So kulesi bholani sakudala esagejwa ngolokhuzeni osikanyana kubo 1957 esanda kuvelela elokhuzeni ezambezi river khonake isibholane lesiyana amanzi ahlala khona so i-distance yangikhona usiye esikolo almost 3 to 4 k's.
Nxa belalele abanganceda mhlawumbe bengaba ngabenhlanganiso ezizimeleyo kumbe bona abakahulumende councillor mazwibani ongathanda ukubatshiyela wona.
Mina bengisithi nxa befuna ukusinceda ngamanzi especially ethilele emangali kumele besincedele solar system ukuthi sidonse amanzi asesibhoraneni lesiyana abuye ebantwini lapho esikhona isibhorane lesiyana sikatshana labantu so bengasidonsela balethe amanzi ebantwini kuyabe kungcono labo ama-teachers bengadaba because i-challenge ekhona ngamanzi. Then kuklinikhi besicela sibithi ukuthi uhulumende asincedise ngoba thina njengezakhamuzi siyazama by all means sazithengela i-cement ama-door frames but even engakagwani ama-door frames nama-window frames besicela uncedo sibili ukuthi sincediswe kwenzela ukuthi lathi sibe siseZimbabwe kade sasikho eZimbabwe because i-health yethu vele iku-risk.
Hayi isile themba balalele lizaluthola uncedo eliludingayo councillor bekukuhle ukuba lawe kuhlelo siyabonga.
Siyabonga ntumkamini.
Lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lo mnumzana Maxon Mudimba ukancillor kaward 11 eBinga North. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Asiyabonga ntungameli. Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lo nkosikazi Victress Mathutu wenhlanganiso yembokodo ephathisa abesifazane kwele South Africa. Kala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga mnawethu.
Ungasitshela ukuthi njengomuntu wesifazane ohlala eSouth Africa kukuphatha njani lokho esikuzwayo ukuhlala kusenzakala ukubana kulamantombazana labe esifazana abahlukuluzwayo abanye begcine bebulawa.
Yazi indaba ebuhlungu kabi leyo mnawethu. Yazi kubuhlungu enye indlela ngazi ukuthi ngiyakuchaza kanjani. Kodwa mina njengomuntu ongumgcini sihlalo webizimi imbokodo inhlangano esungulele ukubheka izinto ezifana nalezo kusuke ngibone kulesidingo esikhulu sokuthi le nhlangano siyayidinga. Le nto yenzakala lapha eSouth Africa nasengamaZimbabweans kodwa yenzeka ebantwini basifazana and thina esilapha kubuhlungu kithi ngoba noba nini la kuwe sokungenzeka yinto ebuhlungu kakhulu.
Akhona yini amazwi ongatsho kulabo abesifazane kakhulu abadabuka eZimbabwe abakhona ngapha eSouth Africa? Siyasizwa abanye besithi hayi into engcono yokuthi abantu bathathane abeZimbabwe bodwa. Wena ukubona njani khona?
Angeke ngithi abantu bethathana beZimbabwe bodwa ngoba lokho kubulalana akusikho ukuthi kubulalana bona bodwa beSouth Africa. Into nje ebuhlungu engayitsho kubo mama abaseZimbabwe balapha eSouth Africa ukuthi bakithi asingenene emathandweni kodwa singasuki singene sesingene langesiphanga. Uma usubona ukuthi umuntu uyakuhlukumeza ungathuli khuluma ngoba ukuthula kwakho akwazi ukuyaze kufikephi. Ngesikhathi nje umuntu eqala nje into iqala ngempama enyana eyodwa newethu eqala nje uyivumela impama uthule sase kuyavuka kuyincini sase kwakhona kuvuka ungumese ekugcineni kuba yisibhamu umuntu ekubulala. Le nto ayela ukuthi ubaba ngowaseZimbabwe noma ngowaseSouth Africa kodwa abomama abahlukumezekile asifundeni ukukhuluma. Omama bengaqala ukukhuluma mhla iqala ngento yokuhlukunyezwa mhlawumbe zingaba khona indlela zokuthi singamemetheki ziqinisike esikhathini sokuthi kuze ubulawe umuntu aluze impilo yakhe ashiye abantwana. Into ezisibuhlungu futhi ukuthi lezi nsuku ezidluleyo abantu sibabona bebulawa asibobona abantu abashadileyo ngabantu nje abasemathandweni abantu basephila nje sisakhangela ukuthi abantu bazosada kuze uthole ukuthi abafiki kuleso simo sokuthi bathade abantu basesentombi leja esikhundleni sokuthi ngani lapho uthiwa uthando lwabo luyashisa khona bathandana kakhulu kodwa kusuke kuba lalezi nkinga zokuthi begcine befika lapho ukuthi bezebebulalana.
Okungasekho ngamasiko yini ngoba kudala kwakuthiwa nxa intombi lejaha bengani bayahluphana bayathathana bahambisane ko-anti. Akusekho yini khonokho kungayikho yini okubangela?
Yes, yazi ake ngithi njengathi thina singe singamazimbabwe yase South Africa abantwana beqedile isikolo umbuqedile olevel umntwana oqedile olevel le 15 16 years mayiqedile olevel suka ekhaya ehamba lapha eZimbabwe okokuqala nje ayayithola umlayo wabo aunti wabakazi nabogogo ukuthi afundise ukuthi mawuyintombi ziphatha kanje mawuthola ijasi ijasi liphathwa kanje asitholanga isikhathi abantu abaningi abasitholanga isikhathi sokuthi bafundise ngezinto ezifana nalezo qede isikole umuntu uza lapha egoli lapha egoli asilabo anti asilabo gogo ukuthi bakuhlanise phansi basitshena ngokuthi kuba yintombi uziphatha kanjani phambi kwejaho uziphatha kanjani siyintombi esiqonile ijaho liphatha kanjani mhlawumbe kunye suke ukuthi suke sihluleke ukuphatha amajaha ethu lawo esuke siwaqonile uthole ukuthi indlela mhlawumbe okuphila ngayo bokukhuluma ngalelo ijaha ngoba awufundisekanga ngokuphila lo muntu wesisa ugcine kuyiye ekudonisele ukuthini umuntu kaze umbuze usho lento ezomkhuba kumbuze wenze lento ezomkhuba inhliziyo yakhe njengoba incane agcine efinyelele esisimo sokuthi akubulale njalo futhi lapha njengoba sisokuhambeni ogogo abekho o-anti abekho noba labomama nje abekho uthole ukuthi umntwana noba seqomile mayile nkinga le jaha asikho isikhathi lesiyana sokuthi umuntu ahlale phansi agijima abalekele kubabakazi ayezi ukuthi babakazi nanti jaha lapha sesixabane ngalokhu nalokhu ubabakazi akuyizi ijaha kuhlale phansi kuxoxiswane into yakhona nje sivele yenzeke nje akuxoxiswana akukhulunywa uthando olungena kuxoxisana vele kukhangelelekile ukuthi kuze besikisane lapho ngoba akukhulunywa kuqakathekile ukuthi abantu bakhulume emathandweni sasekabo ubabakazi labogogo esagijima siyebika khona ukuthi bakithi nanku lapha sesixabana losamfana sesixabana lesoka lami ukubabakazi akhuza hlalise phansi kubiza omali umiwe labo esoka kube uhlale phansi kukhuza akusekho lokho
hayi kwezwakala isikhathiso singasavumi ungavalelisa abalaleni
hayi ngiyavalelisa kubalaleni ngigqugquzela futhi ukuthi omama asikhulumeni uqale ukufaka impamo ungafihli ngoba impama leyi ekugcineni igcine isibhamu ithatha umphefumulo wakho
hayi siyakuzwa sibongile kakhulu mama
kubonga mina mama
lo-ke bekungunkosikazi Victress Mathuthu olwela ilungelo labesifazane ekunhlanganiso yembokodo ebesixoxa la kuhlelo liphuma le ndaba lithona le ndaba le balaleli istudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz lilakho njalo kusithola ebulenjini ku internet kukhele ethi www.voandebele.com kwamanje sengidedela imuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sixoxa lo nkosikazi Lucia Mativenga, umgcini sihlalo webandla le People's Democratic Party njalo elwela amalungelo abesifazana. Siyakwamukela kuhlelo.
Hayi kulungile, ngiyabonga.
Siliqhube kanjani ngomkhankaso wenu lwana okuhuga abesifazana ukuthi bebhalisele ukuvota? Sabona lilomkhosi omkhulu waphelela khona phana yini kumbe kukhona lokho elikwenza ngezigaba ngezigaba?
Sesiqhubekela phambili kathi sisingena kuma provinces atshiyeneyo mhla ka 9 June siyabe sikobulawayo e-amphitheater. Silombuthano ofana lalowane sawenze eHarare kulapho esizabe sisungula nalo uhlelo kuprovinsi yona leyo eyakobulawayo mhla ka 9 June kabe kuyiFriday e-amphitheater kobulawayo amakhosikazi alaleleyo kathesi abayenelisayo kababuye mhlanokho sizotshona sikholisa sikhuluma ngokuzikhulula sikhuluma ngokukhuthazana ukuyirejista nokukhuthaza njalo uyovota ngesikhathi sokuvota
ikhona eminye imikhankaso lapho elihamba khona ebantwini emalokitshini
Yona i amphitheater yona le isingathi ngama provincial launch. Nga sesisehla siyathatha umkankaso lo sihambe lawo kuma districts lama districts ama constituencies angu 210. Ungabona nga sihamba e province siyabe sisenzela ukuthi khona i amphitheater isedorobheni kwenzela ukuthi abavela kuma lokhisha achiyeneyo ngesikhiwa esingathi ku central but sizathatha this campaign ihambe ebantwini kumadiko
ye agoqela lemaphandleni
lasemaphandleni I think ngombono wami i planning committee yethu izahlangana mhla ka 10 June kulapho esizabe sicoxa khona ukuthi i province elandelayo ngeyiphi ukuthadetha ama constituencies ama provinces are totally rural like if you take Manicaland Mamashonaland and so on.
Salizwa likhuluma kumbuthano lwana wedluleyo ukuthi likhuthaza omama ukuthi bevotele abanye omama lapho liyabe lisichona
inkuthazo yethu ngeyokuthi noma konapho phakathi kwebandla lakho kuba le primary anje eyokukhetha ukuthi mbani ozamela lelo bandla ku-constituency kumbe ku-ward kumbe ngaphi ukuthi khona omama liboba lo mqhuba or i-courage to actually choose other women kulokuthi umuntu athi hayi ngifuna ukukhetha ubaba lwana oleshephu eyi-blue echiya ukukhetha umuntu wesifazane amaziyo negama
nxa umuntu ecabanga ukuthi ingxenye wesilisi uyenelisa kulo wesifazana-ke
lapho esithola khona ukuthi omama kabaziqakathekisi bacabanga ukuthi mina nginje kambe ngingakwenza omama can do it bayakwazi benelisa banganikwa ithuba bayenelisa ukukhokhela ngathi ngifika emzini omunye umnawami ongumfana umngakhe engekho wathi njengoba lithole kungela bantu namhla ngazi ukuthi lizokudlani so omama kumele sizicakathekise siyakwazi ukuthi omama sisebenza nzima sisebenza kuhle umuntu onke athabe ngomsebenzi esiyabe siyenza
ungabatshiyela liphi abesifazana ubakhuthaza ngomkhankaso weni lo wokuthi bebhalisele ukuvota
sokuyisikhathi samanina sokulithuba lethu ukuthi sikhululilizwe asisukumeni ngobuningi bethu sililungise leli lizwe lethu eseliwoniwe ngabantu abasibusa kubi lathi sibe sibhalwa phansi kungwalo ze-history ukuthi hhayi i-election leyana eyaba khona ngo-2018 ngabe kuthiwa kasokomama i-election leyana ngabe kasiyiwinanga we are targeting 2 million women no woman should be left behind
leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Lucia Mativenga umgcini sihlalo webandla le-People's Democratic Party njalo elwela amalungelo abesifazane asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC
siyabonga sithandekile ke sithathi kefu
Kuzvandlela Kusiya kunhlolanja Ngayo 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 Ngoma 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 ingoma Ngoma ingoma
Ingoma ka Sandra Ndebele ke leyo ithiwa yena ingoma kodwa singakehlukani ke sikhangele indaba ebesilazo lamhlanje kambe udlakela oluqhamuke ngeviki edluleyo kubandla lezano PF lungaba libangelwe ukukhethana kwemihlobo i-tribalism na namhlanje sikhangele udaba lokuhlukuluzwa lokubulawa kwabesifazane eSouth Africa siludgiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje lingasithinta ku studio7@voanews.com igama ngo Chris Gande lilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.